Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina chivabvu 23 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gwaro raburitswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore rino ra2024. Gurukota rinoona nezvedunhu remashoneland west amai Marian Chombo vanonzi vari kutyora mutemo nezvavari kuudza masangano akazvimirira oga kuti aite. Mutungamiri wenyika yekenya woita musangano nemutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden kuwhite house. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raburitswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore rino ra2024. Gwaro iri rinoti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zviviri nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 2.2%. Zviri kukonzera izvi kudhura kwezvinhu, kushaya simba kwemari uye mitero yakakurisa iri kubhadhariswa vemabhizimisi. Dzimwe nyika dzichakura nezvikamu izvi iMauritius, DR Congo neGuinea. Izvi zviri kupesana hazvo nezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vari kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%. Vachitaura kuSouth Africa masvondo adarika vakatiwo Zimbabwe iri pakati penyika dzine upfumi huri kusimukira zvakanyanya muAfrica. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravanwive pane nyaya iyi pane zvaburiswa neWorld Bank izvi sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Ndinofunga kuti World Bank yakawanzokuita what we can say in English generous, kana kuti vari very optimistic kutarisira kuti nyika yedu ingangoti dzamuke zviri nani.
Nechikonzero chei?
Hurumende ndichitondera governor vecentral bank vamushaya vanhu pavaipresenta yamandate policy musi wa5 April, ndakanyatsokuvanzwa vachiti tiri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchawedzera ne0%, nekuti vanga vachiona dambudziko riri kuitika munyika recrisis yeinflation, drought, zvakasiyana siyana izvo. Saka isusu sevana vanoona zveupfumi hwenyika ndinofunga kuti tichapinda munegative murecession, nekuti drought harina kunga takatarisira sezvirasosvikapa nditarisira sehurumende isaifi tarisira kuchisvika palevhu yairi. Chimwe chete zvakati mari yeZimbabwe yapera simba zvakanyanya zvekuti ndinoziva kuti patinonga tichifamba kufamba kwegore hatikwanisi kuzomita matageti edu senyika. Saka tiri kuona kuma negative percentage 2% negative, 3% negative. Zveworld Bank zve 2.2% izva ndofunga kuti vaenda kuita 2 general.
Ko zviri kunzwoka navamutuli Ncube upfumi hunogona kukwira nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%.
Vamutuli Ncube vane chishuwo chakanaka chaizvo kwemakore ese kubva pavakatanga kupinda muhurumende saminister of finance kuti nyika ingadai ichisimukawo zvakanaka. Chishuwo chavo hachifambidzani zviri paground. Mafigures ava anongotaura gore negore hazviwanzi kuzobuda sekudaro. Tinoona budget ravamutuli Ncube chitaura kudai Vakanga vakaita budget re 57 trillion Zimbabwean dollars. Pavakaita budget ravo iroro, exchange rate yehurumende official exchange rate yakaita $5,400. Zvichireva kuti tika divide number iyo kuenda muna 57, budget ravo 57 trillion rangarira about $10 billion equivalent. Vakati economy ichakura ne 3.5%. Kubva vashandisa anonzi maassumptions, ayatingati maconditions afana ngari panzvimbo kuti zviitike. Vakati rate ichange yakadzikama, mitengo ichange yakadzikama, zvino rate yacho haina kuzodzikama, yakazoita chimbwa mupengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare kuSouth Africa. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti zviri kuitwa negurukota redunhu reMashonaland West amai Marian Chombo zvekuti vapiwe magwaro emashanduro emasangano aya hazvisi pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevemasangano akazvimirira oga anodarika makumi manomwe nemana kuchinhu yesvondorino, amai Chombo vakati masangano aya anofanirwa kunyoresa opota achivapa magwaro ezvirongwa zvavanenge vachida kuita mwedzi woga woga.
Isu sehurumende tinotarisira kuti every month mofanira kutipa mai mareports ezvinhu zvamunenge muchiita paground.
Amai Chombo vakatiwo vemasangano akazvimirira oga ava vanofanirwa kutevedzera mitemo yenyika yekunyoresa zviri pamutemo.
Isu seZimbabwe tine mitemo yedu yakadzikwa yekuti kana achiuya muno unofanira kuregister. Whatever, we have to be accountable and also you have to be transparent.
Asi sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti zviri kutaurwa naamai Chombo izvi hazvisi pamutemo.
Minista kana madistrict administration administrators havana simba iroro rokumisa maNGO basa kana kudimanda kuti vanofanira kuvapa zvinhu zvakawanda zvakadaro. Havana.
Muna 2021 vaimbove gurukota rezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vakarambidzwa nedare repamusoro kumanikidza masangano akazvimirira oga kuvapa mapepa emashandiro avo vachiti vasina kuita izvi vaizosungwa. Asi mutongi Justice Esther Muremba vakapa mutongo waiwirana nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum neCrisis Zimbabwe Coalition vaimirira masangano makumi masere nemaviri kuti zvaitaurwa navamuguti zvaisava pamutemo. Kobhiri idzva iri riri kuzewa mudare reparamende hari pehurumende masimba aya here? Tabvunza vamutasa.
Dumbiro remutemo riri kugadzirwa rePVO Amendment Bill harisati ramutemo, saka vafanira kutora zvinhu zviri mubhiu imomo vachiita kunga mutemo watoapo. Unhubu chete neunharadada hwokusada kutedzera mutemo wenyika, constitution yenyika.
Mukuru wemwe sangano rinorwira kodzero dzevechidiki reyouth empowerment vaBasil Marehwanani vanoti zvinodiwa kuti sangano rishande zvakawanda kusanganisira tsamba yemapurisa, kupiwa mvumo nemasabhuku pamwe nanasachigaro vemapato, izvo zvavanoti hazvisi pamutemo. Asi mukuru wesangano reFarm Community Trust vaBarnabas Mohoma vanoti hazvina kuipa kuti masangano anyorese vachiti vanoita zvematongerwo enyika ndivo vane dambudziko.
If you take a census yevari kuchema ndivo vanoita zvegovernance.
Mumwe akapinda mumusangano wakakokerwa naamai Chombo mugari wekukariba muzvari Mavelas Mazhinji vanorarama neurema vanoti vanodawo rubatsiro rwakanyanya kubva kumasangano akazvimirira oga aya.
Ari kuoperata all these organizations chine chichemo chekuti let's have a look at disability community.
Hurumende ine bhiri reprivate voluntary organization iro riri kushorwa neUnited Nations richinzi richakanganisa masangano akazvimirira oga kuita mabasa avo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti hapana chakaipa pabhiri iri sezvo richibatsirawo kuchengetedza nyika kubva kuvavengi nekuti pasave nevanoshandiswa nevanoita zveutororo pakufambiswa kwemari. Ndaka mirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Musangano wepagore unotarisa nyaya dzekurima weAgriculture Dealers and Manufacturers Association of Zimbabwe kana kuti ADMA Agricultural Show watanga muHarare nhasi varimi vanopfuya zvipfuwo nekugadzira nekutengesa mishonga vachisangana kutsvaka nzira dzekusimudzira mabasa avo. Musangano uyu uri kuitirwa kuAgricultural Research Trust muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata murimi Welcome Macheke wa Austin Majahangjani.
Gungano rakadai so rakakoshera kuti murimi anenge akwanisa kuunganidza kuti aite zvinhu zvimwe chete panzvimbo imwe chete, donzo rake ririro kuziva ruzivo panenge pane masuppliers emaproduce, pasuppliers emaproduct, emaservices anenge amawo ari panzvimbo iyoyo. Mafarmers mazhinji anomanya-manya pasi rese kutsvaga denho reruzivo.
Nzira itsva dzekurima idzi dzinotaurwa dziri kutambirika sei muvarimi umu?
Zvandaona makore mashanu apera, smart farming yavano taura kushandiswa kunoitwa zvokurimisa zvinyowani kana zvemichizuva zvemazuva anozuvano zvatambirika, nekuti zvabatsira kukwezva vechidiki kuti vafarire kurima kana kuuya into farming. Vanokwezwa nezvezvichizvino zvino zvokuti munhu wechidiki anoda kuti ndinoshandira mugreenhouse, haadi kuti ndoshandira pamunda uri panze, ndinoshanda nchiita artificial insemination, haadi kuti ndatora bhuriri ndarifudza richizomitisa hadzi yake. Vanoda kuita zvine technology mukati, and vechidiki that labor force ndo yasara iripo ine ruzivo, ndo vana vari kubva kumaunivhesiti nemakoleji makorana.
Matambudziko api ari kuuya nenzira itsva idzi?
Matambudziko ari kubva pagenerational gap. Vanhu kudhara-dhara vaingoti kurima ndekwemadhara nechembere, kasi pachizvino zvino manje nekuti vanhu vakazoona kuti aiwa mari iri muvhu, like iko zvino the use artificial intelligence mukudetermina crop moisture requirement, mvura inodiwa nemacrops pakudetermina harvesting period kana kuti maturity yecrop, kana pakuita kuti mombe yangu yaenda paheat ndeipi. Vakwegura vazhinji havana kudzidziswa zvemakombiyuta, kasi noimba pakaita service provider anochidaidza mafarmers vakawanda kudai achivadzidzisa kuti ndiri kushandisa madroni ariko zvindege zviriko izvi kusprayer, hauchabereki nepse kumusana, ndo zvingazobatsira.
Avo vanga vari murimi wekuMacheke vari pachipangamazano chezvekurima vaAustin Majahanjani vanga vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House wazivisa kuti America ichadoma Kenya senyika yekutanga isiri mugungano reNATO yaichashandidzana nayo muAfrica yose. Izvi zviri kuuya apo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatambira kumuzinda wavo muWashington DC mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto. Vana veZimbabwe mwedzi uno vakange vapiwa mukana wekuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro pebhiri riri kuda kuitwa mutemo rakanangana nemashandiro emasangano akazvimirira reprivate voluntary organization PVO bill muhurongwa hwaitungamirwa nekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu, asi misangano iyi yakakanganiswa kumatunhu anoti Chinoi, Harare, Masvingo neMutare, uko vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vaitsigira bhiri iri vanonzi vairambidza vamwe vane pfungwa dzakasiyana nedzavo kuti vataure. Mukuzia nezve nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie pamwe nerimwe gweta vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga ndikubvunza vaMasie kuti vanoona sei zviri kuitika izvi pamusoro pebhiri iri.
Ndikatsova kuti masangano ari muZimbabwe achaaffectwa nebhiri iri, masangano anobatsira vanhu kupa chikafu naamwe anobatsira vanhu kuaccessa yatingati information. Zimbabwe pari zvino toziva kuti yakatarisana nedrought yaisati yamboona makore apfuura, saka aya masangano iyayaya ari kuaffectwa nemutemo wouda kuiswa ari kubatsira zvakasimba mumaruwa kuti vanhu vawanewo kana chokubata. Saka kana mashoko akudai sewachibuda zvinhu zvisingatambiriki zvakanaka, and would beg them to reconsider.
Dr. Mavaza, munoti nedanho iri pamwe nezvataurwa navaMasie?
Bhiri riri kutaurwa nezvaka nemutemo uri kuda kuunzwa uyu hausi kurambidza kushanda kwemapato akazvimiririra, asi mutemo unoita kana pachirungwa tingati regulate unotarisa mashandiro avo kuti vari kushanda zviri pamutemo wenyika yedu here, nekuti hakuna nyika yaunonoshanda usina kutedza mutemo wenyika iyoyo. Kuno kuEngland kune the Charity Commission. Mungangotanga charity yenyu muno mukasaroida pasi pemutemo wenyika ino. Saka hapana chakaipa kuti nyika yeZimbabwe ive nemutemo unotarisa kana kuti unodzoredzera kana kubatsira vanhu vanenge vauya kuzoshanda vakazvimirira.
vaMasie, tiri kunzwa maO veterans kana sangano revakarwa hondo vari kuti vatori pakati pekuumbawo sangano ravo rakazvimirira rinenge richipikisana nemasangano aripo avari kuti ari kushandiswa nenyika dzekumawirira. Munoti ine danho iroro?
Everyone in Zimbabwe ane right yekuassociata nekuti disassociate in terms of the constitution. Saka kana vachida kubuditsawo kana kuvambawo bato ravo ratikati NGO yavo vachiitawo mainterest anenge vachiadvance, zvinhu zvinotokurudzirwa in terms of our constitution. But chatikuramba manje ndechekuti paite kakusarura kuti kuda ava vanenge vafoma bato ravo vachave vachipuwawo atingati mafavorable conditions vachidhirehistwa vamwewo vanenge vachishandawo namumasangano anenge achibvawo kana kuti anenge achishandawo nedzimwe nyika. Zvinhu zvatikuramba izvozvozvo. Ende ndikuda kupindura vaMavaza kuti muZimbabwe magara mune mutemo unoregulata maNGO unonzi Private Voluntary Organization Act. Uyu mutemo wagara uripo, and uyu mutemo uyu wakatomboshandiswa mumamwedzi apfuura kutodhirejista mumaorganization. Saka apa uyu wakuchiuya manje ukuuya uchiwedzera kumbunyikidza yatingati Freedom of Association yemabato anenge akakazvimirira anenge achibatsira vanhu. Izvozvo ndo zvati kuramba.
Dr. Mavaza, tanzwawo vakarwa hondo vari kuti vari mushishi yekugadzirwa kusangano rinenge richipikisana nemasangano akazvimiriraya. Munoti ine danho iri?
Danho ravakuti rakanaka. Chavari kutadza ndechekugadzira vane chinangwa chekupikisa. Vanofanira kugadzira vane chinangwa chekushanda vese, asi pavanenge vaona kuti vavari kushanda navo vari kurwisa mutemo wenyika, vanofanira kumira vakamirira mutemo wenyika. Haungangotanga nekugadzira bato rekupikisa usingazivi chaunoda kupikisa. Havarambidzwe kutsvaga bato rakazvimiririra kana kuti chikwata chakazvimiririra chisiri chehurumende chinoshandawo chichiita zvimwe zvisiri kuitwa nezvimwe zvikwata zviripo. Basa remapato akazvimiririra aya harisi rekurwisana nehurumende, nderekuvandudza upenyu hwevanhu. Ibato rekubatsira.
Touya kwamuri vaMasie, takaona misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri irori remashandiro emasangano akazvimirira ichikanganiswa mune mamwe matunhu. Tichizonzwa zviri kutaurwa nevakarwa hondo izvi, tingati here zvichazobuda mupfungwa dzakaunganidzwa nekomiti yeparamende zvinhu zvichange zvichizotambirika?
Zvinhu zvacho zvichabuda apa handioni senge zvichave zvichivaka, because apa chiri kuitika ndechekuti pari kuita makakatwana nevamwe vari kuonawo sezvataura vaMavaza kuti vanoda kuvumbawo sangano amasangano avo vachipikisa. But apa tofanira kutarisa chinangwa chemaorganization iyaya anonzi maNGO kuti why are they needed munyika.
Dr. Mavaza,
zviri zvonga zvoitika pese pese panenge pane mutemo unoda kugadzirwa, asi tikazoongorora kana mhirizhonga yapera vanhu vanozogara pasi pfungwa dzevanhu dzonzwikwa. Saka vane kodzero yekuramba kutambira kana vafunga kuti pfungwa dzavo nemiono yavo haina kuonekwa, uyezve vane kodzero yekugamuchira kana vafunga kuti pfungwa dzavo dzakadayirwa dzakatambirwa nenhengo dzeparamende dzaida se dzaitsvaga pfungwa nemiono yevanhu. Saka mhirizhonga inenge yaitika kunzvimbo dzakasiyana siyana hairambidze kuti basa reenderere mberi.
Abo vange vari gweta vari nengo ya Zanu PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare ku Britain ne Studio 7 manzo wavo zvakare kubva ku gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kenneth Masie vari parunare ku Texas muno mu America murukuro yanga yachikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Dunhu rePennsylvania nderimwe rematunhu mashoma emuAmerica anogona kuti munhu akwanise kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutori wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya inotarisa zviri kuitwa nevari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa munambudzi vaDonald Trump navaJoe Biden. Nyaya iyi muri kuyeverengerwa neni Tanonoka Wande. Muzvinafundo Michael Sanchez avo vanodzidzisa zvematongero enyika paTemple University muPennsylvania vanoti
we went for Donald Trump in 2016.
Mugore ra2016 dunhu rePennsylvania rakavhotera vaTrump. Muna 2020 rakavhotera vaJoe Biden. Asi mavhoti avakawana akanga akasiyana nezviuru makumi mana kana zviuru makumi masere chete mudunhu rine mamiriyoni nemamiriyoni evanhu. Saka maonero edu sedunhu haana kunyanyosiyana.
Vanoti nyaya dzinonyanya kutarisirwa nevavhoti mudunhu iri inyaya dzezveupfumi uye kupinda nekubuda kwevanhu munyika vachiti
there's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positive.
Vanhu vanotsigira vaBiden vanotaura zvikuru pamusoro pezvavanoti vakaita mukusimudzira zveupfumi. Asi vanhu havasi kuzviona. Saka vanhu vachiri kunetseka nenyaya iyi. Vanhu havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuuya kuzopotera muAmerica, zvikuru vachibva kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Vanhu vemudunhu rino havasi kufara havo kunyangwe riri kure kure nemiganhu yenyika.
Kutsvaga rutsigiro muPennsylvania kwavaTrump kunosanganisa kushora Biden pamusoro pemamiriro akaita zvinhu kumuganhu wenyika uye mamiriro ekunze.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border with the
tikada kufungisisa nezvinhu zvatinomanikidzwa kuti tiite mamiriro ezvinhu kumaborder kusazvimiririra panyaya yemafuta yekufambisa dzimotokari. Motokari dzemagetsi dzatinoda kumanikidzwa kutenga. Ndiani anoda kutenga motokari inoshandisa magetsi upenyu hwake hose?
Nyaya yemotokari dzemagetsi nezvimwe zvinotengwa kuChina inyaya inonetsa mumatunhu anogadzirawo motokari uye kune vashandi vanoita zvematongero enyika. Mwedzi uno vaBiden vakawedzera zvakapetwa katatu mitero inobhadharwa pazvinhu zvinogadzirwa kuChina zvinosanganisa motokari dzinofambiswa nemagetsi vachi. China haitevedzeri mitemo. VaBiden vanoti
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers. Period.
VaTrump vakaudza vane futi muPennsylvania kuti vaBiden havakwanise kuti vatungamire mamwe makore mana.
Joe Biden is the worst.
Joe Biden ndiye mutungamiri akundikana kupfuura vatungamiri vose munhoroondo yeAmerica.
VaBiden vakakurira muguta reScranton muPennsylvania uye vanotsvaga rutsigiro vachishandisa ukama hwavo nevashandi vemudunhu iri. Vanenge vachishoravo vaTrump vachiti munhu anoudzwa zvekuita neshoroma. VaBiden vanoti
we all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Kubva zvataikura, mukuona kwangu, ndinoona Amerika iine remangwana rakajeka. Aya ndiwo maonero enyuwo imi vanhu vemuPennsylvania.
Svondo rino, mutevedzeri wavaBiden, amai Kamala Harris, vaitsvagavo rutsigiro mudunhu rePennsylvania kunove keChina vachienda kudunhu iri gore rino, vakati
we believe in the promise of America, a promise of freedom, equity.
Tinovimba neAmerica inotipa rusununguko kuenzana kwevanhu, mikana yekuita zvakasiyana siyana uye nemitemo inoshanda zvakaenzana pavanhu vose.
Amai Harris vakati vavhoti vedunhu rePennsylvania havafanirwi kunyengerwa navaTrump nevamwe vavo vachiti
in this moment extremists are trying to divide our nation.
Panguva ino vanopfurikidza mwero vari kuedza kupesanisa vanhu munyika medu uye tinovaona vachikurudzira ruvengo pakati pemarudzi.
VaTrump vakaudza vanhu muPennsylvania kuti vari kukwikwidza kuti America ive nechiremera zvakare vakati.
We will restore American strength at home. We will restore.
Tichadzora chiremerera munyika. Makore mana apfuura pandaitungamira tairemekedzwa pasi rose. Iko zvino tiri chiseko chenyika dzose, izvo hazvizozoitika nguva yakareba.
Ongororo yakaitwa mwedzi uno nebepanhau reFiladelphia Inquirer inoratidza kuti vaBiden navaTrump vakaita mangange mudunhu iri kuri kuti sarudzo dzaitwa nhasi. Asi vaBiden vave nerutsigiro rwevechidiki nevatema avo vakavavhotera kakawanda makore adarika pavakakunda. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stearns. Mukaverengerwa neni tanonoka wande VOA Studio 7 Washington DC. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinokumbira kumbobvunza avo vanoona nezvesports ava kuti kana vachione nyika ichinzi haina ground rinokodzere kutambirwe bhora asi ivo varipo, nyika yoende kokwerete rimwe ground kunze kwenyika, zvinotaurei, vanofungei?
Ndoda kutaura pamusoro pavachiwenga. Vachiwenga vanoe vaenda kuChina kunorapa. Kuidai pamwe vangokaruka achi. Kuda vapora saka tichao. Zvaidavo kuti kuda kana zvichibvirawo. Idai vachitaura kuti vanonzwei. Kuda nyika ingavana matirira. Sezvo handiti vanodikamwa nenyika. Asi vataure kuti ndava kuenda kuSingapore ndinonzwa musoro. Handinonzwa gumbo then vanhu vachava namatirira.
Moroi. Vana mukoma blessing. Ndangara sitombotaura zvangu pamusoro pemurume anonzi ndimunangarwo. Munangagwa auraya nyika, hapana zvaanogona.
Ndikukumbira hama dzinodikana pastudio 7, vamwe vanhu hamunoisa pamaenda vhezi pazanupiefu anotiuraya neshungu. The likes yamavhaza uya mavhaza varume mavhaza mavhaza anotiuraya neshungu varume, mapindurira anoita namataurira anoita, so zvinorwadza. Hameno kuti ndikatanangura sei mavhaza anotirwadza varume, regai kutisira mwana anotirwadzisa mwoyo wedu vakomana. Munhu asingagari muZimbabwe akatotizwa nama Zimbabwe. Asi mukazwa achipindura anoita senge anogara muno muHarare kana muMutare.
Ndida kutaurawo nyaya yemurume anonzi Chopska. Murume anonzi Chopskara kuti tikada kutosa nyaya yake haana nemhosva yaanayo. Yavupomera mhosva kuti nzaka anotaura chokwadi ari kunze kwenyika kuGeneva. Tikada kutasa utongeri hweZimbabwe hausi utongi hwejekerere. Vanombunyikidza vanhu nguva zhinji, kunyanya nguva yedzedzesarudzo vanombunyikidza vanhu. Saka murume anonzi Chopskara haana kana mhosva yaanayo. Chiripo ndechekuti vada kungoti vangu arongoramba ari muchirorongo, angoramba ari muturongo murume haana mhosva yaanayo.
Makadini muri yeZimbabwe, makadini muri yeZimbabwe. Vamunangagwa vaakuti kuwadza nezhara mumwe matinokofamba tichigaro. Matinakana chikafu kuti vanhu vanongopona zvekutsvaga. Mativo nemhuri yavo vakagara zvakanaka imo muZimbabwe. Vadzidzi kuchengeta vanhu semuchengetero unoita mapuresidhendi edzimwe nyika, kwete kungoda kunetsa vanhu. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 manero ano, chiri kutarisa nezvenyaya yevanasikana vari kuroorwa kana kuroodzwa vasati vabvazera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gwaro rabudiswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika 10 neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore ra2024. Mutungamiri weKenya woita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuWhite House nhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Soku isika tisenda.